vachizivisa nezvedanho iri kuvatorere nhau mushure memusangano wavati ndiwe general council webato ravo mubulawayo nhasi masikati munyori mukuru wepdp vagordon moyo vati bato ravo ratora danho rekusarudza vamwe vatungamiri vatsva sezvo vabiti nevamwe vavo vakabuda mubato iri apo vakapinda mubatanidzwa wemdc alliance vasina kubvumidzwa nebato vamoyo vati amai Luciana Tivenga ndivo vave mutungamiri webato iri vachitevedzerwa navasikumbuzo ndiweni chinove chigaro changa china vakutsvatwa pulu vachipindura mubvunzo wekuti vadzingwa ava vaive vaziviswa here nezvedanho iri kana kupiwa mukana wekupindura mubati wehomwe webato repdp vabenson mutini vati vabiti nevamwe vavo vakazvidzinga vega mubato nekupinda mumubatanidzo wemdc alliance vasina kupiwa mvumo
kana vanhu vadzingwa musangano kana kususpendwa musangano pane due process ndiyo constitution yedu iyoyo it is a very democratic constitution asi kana munhu afunga kuchizvo ini ndaenda mutupo wangu watoyo unonzi mdc alliance kana waakuenda kunomudzoraga uya kuno kuti kutonge waakukanganisa kodzero yake yekuita inozive chiri kudisociate yekurambana newe otisaye uku munotiverengai mukumabepa zvichinzizvo mualliance atovevo hatingave mualliance constitution ichiti munouya kugeneral council vatungamiriri neutungamiri wezimbabwe tinongoda kungodzidza kunzi due process inoitwa zvakare pakukonsulta vanhu pakuteedza bumbiro remutemo wepati saka na vanhu vaenda opportunity due process inonetsa nekuti vatoenda pana nhingi vakusvedzwa neumwe mutupo wekwanhingi
anai Mativenga vati vari kufara kuti vapiwa mukana wekutungamira pdp uye vachave mutungamiri anoteerera zvido zvevanhu
handina kupuwa chigaro ndapuwa mutoro webasa rokuita ndinozvitira nekuzvimisa pamberi pevanhu vandipa mutoro uyu webasa kuti ndichariita nemazvo pandinokundikana ndichibvunza ndichiudzwa zvokuita nenguva yekuzviita saka vateereri venyu ngavatarisire kuti paitawo utungamiri hwechidzimai utungamiri huchaedza nepahunogona napo kuti zvinge zvakarongeka basa richifambira mberi
amai Mativenga vati bato ravo richatsvaga mushandira pamwe nemamwe mapato asi bato ravo risingamedzwe
chokwadi chiripo chikaranga chinoti chara chimwe hachitswanyinda panotodiwa mushandira pamwe asi tine zvatinotarirawo pamushandira pamwe kuti tingawana vanhu vanoda kushanda nesu kwete vanhu vanoda zvokumedza vamwe toda vanhu vanoti ngatigare pasi tiwirirane mashandiro vanhu vanotikudzawo nokutipawo chiremerera chatinofungidzira kuti chatinotarisira
amai Mativenga pamwe navamoyo vose varamba kuti kudzingwa kwaitwa vabiti nevamwe kune chekuita nezverusaruro rwemarudzi vachiti bato ravo rinotambira vanhu vose vemuzimbabwe vanokoshesa utongi hwejekerere vamwe vanonzi vadzingwa mubato vanosanganisira amai Evelyn Masaiti vajacob Mafume vasettlement Chikwinya vawilliams Madzimure navawilstaff Stemere mumwe wevatsigiri vepdp amai Doreen Stole vati vari kufara sezvo bato ravo ratora danho rakanaka
iye zvino tokambe navo takasununguka tichiziva kuti tinonanga kupi tatakarasika nokuti takatidziwa navatakasarudza mukati mebato redu saka tinoti pamberi nebato nokubatana marudzi ese
sezviri kuitika mune mamwe mapato akapinda mubatanidzwa wemdc alliance mubato repdp mange mune makakatanwa vamwe vatsigiri nevakuru vakuru vasingawirirane nemubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai Shava.